Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kumusangano wakaita kare weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF, vakatenderana kuti vashandirwi vakasununguka kubhadhara pavanokwanisa.
Nyaya yekubhadharwa kwevashandi nemari yekunze takati chinhu chinosiyirwa kuna employer wega wega kuti adecide kuti zvaanokwanisa ndezvipi. Kana employer achiena mari yake mubusiness rake, let's say ari kuexporta achiugenerate foreign currency maus dollars, anokwanisa kupeya vashandi vake nema us dollars. And tine vashandirwi kana maemployers akatoti wande ari kubhadhara vashandi vavo ne foreign currency kana kuti part foreign currency nokuti vanenge vainayo. Tozoitawo vamwe vashandirwi vanotengesa locally, vanogona kugenerate foreign currency shomanene. Imwe foreign currency yavanowana yaakuenda kumusika uye unonzi weauction, 20% yemari yavanenge vawana inoenda kumusika weauction. Vane zvimwewo zvavanoshandisa zvakafanana nemakombiyuta, zvakafanana nemaconsumables kana zvimwe zvavanoda kuimporta. Ndiyo mari yavanogona kuimporta vasingaende kumusika weauction kunotsvaga, asi kana mari yavo isingakwani vanoenda kuauction kumusika kunotsvagawo mari iyoyo. Saka ivavo vanogona kunge vasina mari yakakwana yekubhadhara vashandi neforeign currency.
Mashoko aya anotsinirwa negurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo, Paul Mavhima.
Nyaya dzekubhadharwa kwevashandi inyaya dzinotaugwa muTNF dziri general. Ndopanozobva marecommendations akaita sekuti minimum wage yedu inofanira kuve yakadii. Asi hapasipo pano taurwa kunzi industry neindustry vanofanira kubhadhara mari yakadii. Izvo zvinoitiwa neanonzi manational employment councils, ndo vanozonogara pasi voita manegotiations.
Hurumende inotiwo kudzika kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kuri kuratidza kuti iri mugwara rekugadzirisa upfumi hwenyika uye kusimba kwedhora remunyika kuburikidza nemusika wekutengesa mari weforex auction, munongedzo wekuti zvinhu zviri kugadzikana. Nekudaro hurumende inoti hapana chikonzero chekuti vanhu vabhadharwe nemari dzekuAmerica. Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association, Vadenford Mutashu.
Mitengo yanga yakaterama kwenguva yakareba chaizvo kubva zvakauya musika weforeign currency auction system. Unova musika wemari yekunze wakaparwa nehurumende mwaka yapfuura. Zvanga zvaita kuti veruzhinji vemabhizimusi vawane pekutenga mari pasiri pamusika mutema, mari iyo inenge yaka ichitengeka.
Asi masangano evashandi akawanda anoti haasi kuona kusimba kwedhora remuZimbabwe, achiti zviri nani kubhadharwa nedhora rekuAmerica. Monyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti hapana asiri kuda mari yekuAmerica nekuti
nehurumende yacho chaizvo iri kutocharja mamwe maservices ayo nemari yekunze. Zvinotozivikana izvozvo kuti hurumende iri kucharja neforex, asi havadi kubhadhara ndezvimwe zvikananda zvatiri kuti tichada mari yetu ibhadharwe in US dollars.
Asi vamoyo vati havo kune vamwe vemakambani vari kuteerera kurudziro yavo. Imwe kambani yakapuwa mvumo yekupa vashandi mari nemadhora ekuAmerica kwegore rino rose iFreda Rebecca Mine inochera goridhe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.